kunesinari zvigaro zvinenge zvichikwikwidza upresidendi mavicepresidendi national chairperson nadeputy national chairperson according kuconstitution yatiinayo iko zvino asi congress zvairi musangano mukuru pane vanogona kuti zvivhurwe pane vanogona kuda kuti zvifambe zvakadaro asi pari zvino mamwe mapost anobva apoindwa National Executive painenge yagara mamwe ozoitwa napresident
kosei chigaro chemunyori kana kuti secretary general chisingakwikwidzwe
chigaro chemunyori kana secretary general zvichidzira zvigaro zvakaitwa pane amendment yeconstitution ya2014 yakati zvigaro izvozvo zvinofanirwa kusharwa napresident mukufamba umu nenzira dzatinofamba idzi tinenge tichida kuti vakuru vatee tashara vaya tavhotera vakwanise kusarudza kutora from maleaders eparty vanhu vavanokwanisa kufamba navo zvakanaka vavaapointa inenge ichiita secabinet yemukuru weparty
asi vamafume zvingaita here kuti secretary general aite zvokudonwa pachinhambo chekusarudzwa
secretary general aite zvokudonwa hazvina kana kushata iadministrative post
ko vamwe vaneti marongero aya haaite zvejekerere haisiri dhemokrasi yakakwana munoti chii kwavari
aiwa ka idhemokrasi yakakwana nokuti tiri kubva zasi kuward uko kudistrict kuprovince tichingosarudzana kusvika tasvika kunational
bato renyu richaramba rine vatevedzeri vemutungamiri webato vanopfuura umwe chete here
endewo zvinotaura bumbiro remutemo rinotaura kuti vatevedzeri vanokwanisa kuapoinda vari vatatu vanotevera mukuru weparty
inyaya yokuti kukwikwidzwe zvigaro zvina chete zviri mubumbiro remutemo webato renyu here
ndozviri pabumbiro remutemo wedu unless kana pazoitwa imwe decision inenge ichida kuti izoendoswa necongress asi pari zvino tiri kufamba tichiverengerana constitution tongofamba nemo kusvikira tasvika kwatinenge tichifanirwa kunge tisvike seboka.